vachitaura nhasi muchinoi pakuvharwa kwemusangano wavanga vachiita nevanhu vanobva kwakasiyana siyana imwe nhengo yezak vagabriel chaibva vati dzimwe nyaya dzavari kusereseta dzeori dziri kutadza kuenda kumatare nekuda kwekuti mamwe mapazi ehurumende avanoshanda nawo akaita senational prosecuting authority nemapurisa ane mashandiro akasiyana navo
saka zvine dambudziko kuti isusu tamubata rezvake tafefeta taferefeta taferefeta taona kuti zvichokwadi munhu ane muso tamubata ndobva togumira tomuendesa kunational prosecuting authority ndosaka vamwe vanhu vari kutaura kuti mama tiikungoti maferefeta mabata maenda kukoti naye munhu uyu manomisa mijeri ande tinenge tine udzamu nehumazvikokota hwenyaya yacho asi hezvi tasvika pakunopira umwe kuti zvinofamba zvakadai zvinoita zvakadai zvinofamba zvakadai iyewo pamwene achiziva kuti asangana nevanhu avapfupi pamwene anoziyana navo totozuva nyaya yachazoraswa ukoti anomupona.
Vachaibva vatiwo vanokurudzira kushandurwa kwemutemo kuitira kuti komisheni yavo ipiwe masimba ekumira mumatare nemunhu wainenge yawana ine mhosva kwete kuti mupari wemhosva aendeswe kuvachuchisi izvo vati zviri kudzosera basa ravo kumashure nekuti dzimwe nguva vanozoona munhu wavaita ane mhosva asunungurwa asati atongwa.
Saka tiri kukurudzira kuti daiwe dare repanoga vagadzirise mutemo uyu tibvise nyaya ye proof beyond shadows of reasonable doubt. Munozviziva here kuti yavanoti circumstantial evidence zvitiko chete maitikiro akaita zvinhu kuti mombe yachaikwa panapa iwewo waakurusa ropa ndiwenya kuita chembere yashaikwa deroroosani pachionaka mukona ngazviindi kwakada kuita seiko mukona asi mutemo kuti wauzoitwa rarudzambu asi ndiwo rakadya here kachembere kaya
panyaya yekuti vanosunga vanhu vovasunungura vasina kuenda navo kumatare vachaibva vati chokwadi kuti izvi zvinoitika uye hazvipe muono wakanaka vati izvi zvinokonzerwa nemutemo usingavape simba rekuenda nemupari wemhosva kumatare
ndoirinyanya kubuda iyo vanokusunga vanhu uchiziva kuti arigezi chiti kungoyasa kuitika ndisika saka tachitsanangura maererano zvekuti sistimu yedu mashandiro ainoita andisika akaoma tinoferefeta nyaya tapedza kuferefeta nyaya tinoipira kune vamwe vanga vasipo payakatanga vakanga vasingazivi matakafamba nesi tichiferefeta nyaya iyi zvakuenda kunomupira saka zvakudhipenda nekuti manje unogona here uchasa kutsanangurira mupepeti wenyaya mukoti mukuona manje saka vanhu vari kuti puwai maprocedure zvibva zvandika rwendo rimwe chete.
Vachaibva vati komisheni yavo iri kufara kuti yakaita chibvumirano nejudicial service commission kuti nyaya dzeori dzitongwe nekukurumidza kwete kumirira mumutsetse wemhosva dzinenge dzichitongwa. Vachitaura pamusangano mumwe mushandi wehurumende vajames Chigwe vati uori hunokonzerwa nekupindira kwevezvematongerwo enyika avo vanomanikidza vashandi vehurumende kuti vaite uori.
When people go to the number, they want to push vanhu to write issues outside the normal working they read at work. So not to tell them the normal working that they do this daily routine. But because they go to the number, they want to push them. Now, right over, but not right in the ethic and the master of the regime, can I want this one number? Especially our political figures.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reCenter for Natural Resources Governance vafarai maguhu vanoti zaki inofanirwa kupiwa masimba ekupinda nemunhu wavanenge vasunga mudare uye panofanirwa kuiswa mutongo wekuti munhu akawanikwa aine mhosva dzeori agare mujeri kwemakore akati.
Zimbabwe Anti-Corruption Commission inoda kuti ipiwe simba rakanyanya ikozvezvaina simba. It's a commission inoita zvekuti iri kushanda iri muhapwadza president inoita zvekuti inofanira kuti iteerere zvekuda president but chichatsiuka chekutanga Anti-Corruption Commission inofanira kupuwa prosecuting power. Zimbabwe inofanira kuwa nege minimum sentence yecorruption.
Musangano wakadai mumwe wemisangano iri kuitwa nezac mumatunhu ose munyika paine chinangwa chekuumba urongwa hwekufambisa mabasa ekupedza hori munyika. Gwaro raauditor general reongororo yakaitwa muna 2018 rinoratidza kuti mapazi ehurumende akashandisa mari inodarika mabhiriyoni maviri emadhora ekuamerica zvisiri pamutemo uye pasina mvumo yeparamende. Ongororo iyi yakaburitsawo hori hwakaitwa kukambani yeNational Social Security Authority izvo zvakaita kuti vaive gurukota rezvevashandi panguva iyi amai Priska Mupfumira vasungwe nezac vachipomerwa mhosva yekuita zvehori pamari dzekuNational Social Security Authority. Nyaya iyi ichiri mumatare edzimhosva. Dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo dzinoti sezvo Zimbabwe iri kuzivikanwa nenyaya yehori hunosemesa, panofanirwa kuumbwa dare rinotonga nyaya dzehori chete kuitira kuti hori hurwiswe zvakasimba munyika. Ndakamira Studio 7 muchinhoyi, ndini Ata Chigoriwa.